Vanoita mabasa emaoko akaita sekusona nemishina inoda magetsi, kuweredha pamwe nekugadzira motokari pachidiwa moto wemagetsi. Vava kuita mabasa aya munguva dzavanofanirwa kunge vakarara sezvo iriyo nguva irikuwanikwa magetsi kwemaawa mashanu kana matanhatu pazuva. Mumwe wevanhu ava vaBen Kidnichisale vanosona mbatya pameBrain Shopping Center. Vachisale vanoti vava kushanda nguva dzavakange vasingashandi kana magetsi achiwanikwa nguva dzose.
Hatizombokwanisa kunyatsoshanda zvakanaka nokuti kana pasina magetsi kunze zvinenge zvakatombomira nzvimbo mwechete.
Vanoti sezvo kusina magetsi vave kushandisa maoko avo vachitenderedza vhiri remushini wavo uyo unoshandisa magetsi kuitira kuti varambe vachiita basa rinovawanisa mari.
Kwakutotenderedza vhiri remushini tenderedza pane papo kuitira kuti ukwanise kubhadhawo kana rendi yekumba vana kwanise kudyawo but titori nenzara kana kumba kwacho hatichikurarama upenyu hwakanaka.
Vachisale vanoti havasi kumborara zvakanaka kubva zvatanga kunetsa magetsi. Muswero wese wezuva vanenge vachitambira machira anouya nevanhu vanenge vachida kusonerwa mbatya dzavo. Vachisale vanoti panoziya magetsi pakati pehusiku vanobva vatora mukana uyu kuita basa ravo.
Mamwe mazuva tinomborara muno mukana senhasi uno yatinotomboenda kumba ratiri muno. Imwe masikati unenge uchimirirawo maclient husiku wozosona kana magetsi avo.
Makanika wemotikari kuBluffhill Industries vanoHlipo Magandlela vanoti vanoshanda husiku hwese kusvikira mangwanani zvokuti vaakutya kuti zvinogona kuzovhiringidza utano hwavo.
Senza usiku wavo tozobvara madhozi ivavo, mhepo inonge ichiuya panapa havasenzeki nomuchitonhora, saka totyotya kuti sometimes unozonzwa mafuru acho achateri nemhepo inonge ichipinda mukati havasenzeki.
VaMagandlela vanoti vanorara mumota dzavanogadzira idzodzo nokuti hapana zvimwe zvinhu zvavanokwanisa kuita sezvo basa rokugadzira mota riri iro rinoraramisa mhuri yavo.
Hapana zvokuti tingakwanisa kutiite nenyaya yekuti varidzi vezimota vanonga vachiita mota dzavo ende ndiyo bhizinesi inotiraramisa. We have to risk. Vakawandisa munhu ndozvava kuita izvozvo kaus hakuna ine nzira. Masikati vanoshanda vakagara kuna kana magetsi. Kana communication uchicommunicator hapana communication, mafonzi anonga adzima pana wachitoshandisa.
Dambudziko iri riri kusanganawo nevasikana vakaita saMuzvare Junior Musango avo vanoshanda mudzimba. Vanoti basa zhinji rave kuitwa husiku magetsi adzoka, izvo zvinovasiya vaine nguva shoma yekuzorora.
Vanotemera magetsi kana aya kuma9 tinomuka tichiwacha, tinomuka tichibika zvehuseni tichibwenesa muri wemanheru nokuaina kuma10 kana achiya kuma10 kana kuma11 neiraromuka husiku tichitowacha nokuaina nokubika zvese. Tinotarira basa manheru nokuti magetsi ndipanouya nekudiridza gadheni zvese todiridza kuma10-11 sateiraurowacha manheru kuitira mvura riri mangwana inozomuka yaenda.
Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inoti ichokwadi kuti iri kudzimadzima magetsi senzira yekuti magetsi mashoma ari kuwanikwa munyika ashandiswewo neveruzhinji munguva dzaanenge adzoka. Mutauriri wezesa vaFullard Gwasira vanoti ZESA yatarisana nedambudziko iri nepamusana pekudzikira zvakanyanya kwaita mvura yemukariba iyo inoshandiswa mukugaya magetsi. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti dambudziko rezesa rekutadza kuwanira nyika magetsi riri kukonzerwa nekutadza kwayo zesa kubhadhara zvikwereti zvayo zvemagetsi kumakambani anoti Eskom yekusouth africa nehydroelectrica Cabora Bassa yekumozambique. Kunyange hazvo gurukota rezvemagetsi vafortune chasi vari kutaurirana nemakambani aya kuitira kuti atange zvakare kukweretesa Zimbabwe magetsi. Panguva iyo zesa inenge ichibhadhara zvikwereti zvayo kumakambani aya. Chokwadi chiripo ndechekuti makambani aya ayo ari kunetsekawo nenyaya dzemari ari kuda kutanga abhadharwa mari dzavo kuitira kuti atange zvakare kukweretesa zesa magetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzamiri.